Andiwoni sokuti kuchinja kwama permanent secretary isolution. Nokuti zani nguva zani imwe chete ndiko zvinozotori wese handiti vese vakabviswa mumacabinet ministers vakaenda kupolitibro madecision anenge achinoita kupolitibro achizopiwa kumafunctionary arms egovernment hapana musiyano between party negovernment saka masekretari aya zvatinoziva muzimbabwe ndokuti mapolitical appointees vanoita zvido zvavo vakaapointa saka hapana kunyanya musiyano except kungoti kuda vamunangagwa vakabvisa vachifunga kuti mapermanent secretaries anga aripo aya anga ana allegiance kuna vamugabe saka vadawo vavo vane allegiance kwavari but otherwise in terms of performance and delivery
asika Dr. Joe vamwe vari kuti vasarudzwa ava vanhu vane unyanzvi hwedzidzo neruzivo rwemabasa avasarudzirwa kwete kuti vari kungosarudzwa nezvematongerwo enyika munoti
maonero anosiyana because unyanzvi hwavanoona isu hatihuoni ndingada kutaura zvikuru kuti vese vakaona mapermanent secretary zvatinoziva ndezvekuti even kana une unyanzvi unochinjwa woseva mainterest ezano kana usina unyanzvi unoudzwa kuti useve mainterest ezano saka wedza unyanzvi kana kushaya unyanzvi result yekupedzisira imwe chete yokuti vanoita zvido zvezano iko zvinowezina kuti politiburo inenge iriko ichiditemera kuti zvinoitwa ndezvipi unless kana zano yachinja maitiro aya yada kuti vanhu vabatsirike
vamwe vari kupemberawo nekuenda kwavatobayiwa mudede vachibva kwaregistra general nekuchinjwawo kubva kwava George Charamba kubazi rezvekuburiswa kwamashoko vachiiswa muhofisi yemutungamiri wenyika imi munoonawo sei
vamudede inga vakataura wani kuti ini ndaingovawo mutumwa mutumwa haana mbonje vanga vakatoudzwa kuti vaite seizvozvo saka kushauya umwe mudede futi anongoita saiwo kana kutoita wese vokuva George Charamba vanga vakaoma musoro asi even kwavanoenda ikoko havasati vanyanyobva uyezve uchauya wacho uchangoita saiwo kana kutova wese saka izvi tinozviziva chete kuti unorarama muzano uchiita zvido zvayo.